musangano wanga uri wekuti isusu semakereke takatanga kuita basa rokutaura navanhu vaida kukwikwidza zvamatonge gwenyika ma elections asati asvika kuma constituencies ese tichida kuvapa kuti vanhu vanofungei nenyaya yezvinhu zvavanokoshesa kumaparlamentarians aizotevera zvinovavapo vakasarudziwa kunyangwe dzimwe nyaya dzichiri kumatare but vadovapo saka nhasi musangano wokutanga tangachiparura nyaya yekuti makereke nemaparlamentarians vachabatsirana sei kugadzira yatingati singwisingu dzakakosha dzekuvaka nyika kana mapriorities ekuvaka nyika saka ndo yanga iri vavariro yomusangano iwoyo saka wafamba zvakanaka zvikuru nokuti pabuda nyaya dzinotaridza kuti ndo nyaya dzavachamanya nadzo kuparlamenti vachitsigigwa nemakereke
tinoona kuti maita musangano yekubulawayo muchaenda kuna mamwe matunhu here nenyaya imwe chete iyi
tine kwatatangira but basa rachona richaitwa kumaprovinces ese tangotanga kubulawayo nenyaya yekuti izvinhu zvanga zvakarongeka zvakanaka netimu yedu iri kubulawayo asi urongwa huriko hwatiri kugadzirira tiri kutarisirawo munamato mukuru watinotarisira kuita pakuvhugwa kweparlamende nemaparlamentarians ese saka iyi inzira yekugadzirira munamato mukuru iwoyo nokuti chatinoshuvira ndechokuti kunyange vanhu vachaenda kuparlamende vari mapato akasiyana tingawana here nyaya dzatingati iyi ndiyo singwisingwi yatinoda kumanya nayo mukati megore rino kwete inongodecidewa kuparlamende asi inenge yaita maconversations akawanda kunze
Musangana uyu wabvumirana chii
zvinhu zvanyanya kubuda zvitatu ichekutanga inyaya yekuti nyika yedu yakakuvara zvikuru saka kunotsvaka kuti nyaya yekutanga yatinoda kuita kuti tirape nyika hukama hwavanhu hugadzirike hukama hwavanhu vamarudzi akasiyana-siyana hukama hwamazera akasiyana-siyana hukama hwavarombo navafumi hukama hwavanhu vari muno muzimbabwe navari kunze hukama hwavanhu vari kumatunhu akasiyana-siyana vari mumadhorobha navari kumaruwa hukama hwakakosha kana chida kuvaka nyika chinda kumberi hunoda kuti hurapike kana pane zvimwe zvakaitika kudhara zvavanhu vakagwadziwa vakakuvadziwa zvinoda kuti zvigadziriswe nokukurumidza kuti tikurire pamberi senyika yakabatana chechipiri chatataurirana inyaya yekuti zvinoda kuti tiise nyaya yebumbiro remutemo pamusorosoro pezvinhu zvose saka zvichada kuti vanhu vakurumidze kutenderana kuti mirayiro mizhinji isati yofambidzana nebumbiro remutemo kana kuti malaws asati aitwa align neconstitution paitwe programu kana kuti urongwa hunotevedzegwa hwekuti zvichaitwa rini kuchitangwa nei uyezve zvigopera rini nokuti kana tikasadaro basa iri hariperi chechitatu ndechokuti hufumi hwenyika hunoda kufungwa nenzira yokuti vanhu vangawana sei mabasa uyezve hufumi uhu hungagadzirika sei tichitanga pazvinhu zvatinazvo tozotsvakawo kuti vamwe vatibatsire kubva kunze nhamo yatinayo haisi yokuti hatina zvinhu muno asi kuti tinoda kuti tinge tinokuona kwakafanana yatingati a shared national economic vision kana iyoyo tisina kuivaka pamwe chete tichagara tichiita mabhajeti gore negore asingatiindisi kumberi nenyaya yekuti umwe anenge achiti kana akauya ogumira panzira umwe wouya ogumira panzira asi kana tikava nedingindira kana kuti kuona kunoenda mberi tiri pamwe chete pamusoro penyaya yekuti ufumi hwenyika hunofanira kufamba sei zvichatibatsira zvikuru kuti chero kukachinja maminista efinance chero kukachinja hurumende singwisingu yatinomanya nayo kwemakore 10 kana kuti kwemakore 20 inenge yakafanana vision yedu yeekonomi inenge yakafanana
vamiririri vemuparamende neavo vemakereke vanorakidza kukwanisa kushanda vese here pakuona kwamaita pamusangano uyu
musangano watifadza zvikuru nokuti vanga vachiratidza kuti vanhu vanodoita sokuti vakashanda vose kubva nechekare chawakanakira musangano uyu ndewokuti hausi webato musangano wakanangana nenyaya yekuti tingavaka sei nyika tinda kumberi. Saka uri nyore kuti vanhu vauite, nokuti vanhu vanenge vasingakwi, vanenge vasingapopoterani, uyezve hapana anenge achiti uchatora chinzvimbo changu. Vemakereke chavari kuda ndechekuti kana muchinda kuparamende, indai ine singwisingwi yavanhu. Musanosvika kuparamende moita sokuti muri kutsvaka zvamunofanira kuita. Ivo vanhu vane nyaya kana kuti nhuna dzinodovanetsa. Chiripo ndechekuti titsvage nyaya yatinoti iyi ndo nyaya yakakoshera munhu wese. Woenda kuparlamenti, wonomanya nayo. Saka musangano wanga uchifadza zvikuru.